vachitaura pamusangano wavaita nevatsigiri vezanupf wekutsvaga rutsigiro pamberi pekongress yezanupf munazvita amai mugabe avo vakadomwa neboka rewomen's league kuti vave munyori webazi remadzimai pachaitwa kongress vakurudzira kuti kurwisana kuri mubato ravo kupere vachiti kurwisana uku kuri kuputsa musangano wavo amai mugabe vatorawo mukana uyu kusimudza sachigaro wezanupf muprovhinsi yeharare vaamos midzi pamwe navagodfrey gomwe avo vari muboka revechidiki avo vanga vachinetsana zvakakonzera kurovana nekusungisana kwenhengo dzezanupf mumusha unogara veruzhinji wembare masvondo mashoma adarika kuti varegererane pamberi pevanhu amai mugabe vatiwo kusawirirana uku kwakanyanya kuvakuru vakuru mumusangano wavo uye vati vatambira mashoko ekuti pane vanhu vanga vachida kuratidzira nekupinda kwavaita munyaya dzezvematongerwo enyika asi vazotorerwa mapepa ekuratidzira aya nemapurisa pamwe chete nevasori vachiri munyori muwomen's league pari zvino muzvare opa muchunguri vati amai mugabe vakazvipira kupedza zvipoka zvipoka zviri mubato ravo
zvinopada dr grace mugabe muchaita zvetuma meeting twepasaidhi here wenhu hatichagoneki zvaona izvi zvabhaina izvi ndodhiri rakarongwa nekuti unoona majira akutorongwa akuenda nemutsetse usiriwo vanhu vakutengerwa motikari vamwe vamudai vasikana amai amai ndiri kukumbira kuti ngatidzokei kuconstitution yedu ndinoda kukutendai chea kani kana aripo ndiye chena chea umani kana aripo ndiye chena munhu ngaagare panzvimbo hanzi mira panzvimbo usacheuke iwe mira pako inomira pako ukakurosa ndinokudhinautsa nekuti warasika vaakuputsa ndozviri kuputsa musangano wezanupf mira pako nomira pako makuhwa ngaite mashoma mai mugabe haana makuhwa
zanupf inonzi ine zvipoka zviviri zviri kuda kuzotora masimba kana mutungamiriri wenyika varobert mugabe vazosiya chigaro chavo chimwe chikwata chinonzi chiri kutungamirirwa nemutevedzeri wemutungamiriri wenyika amai joyce mujuru uye chimwe chinonzi chiri kutungamirirwa negurukota rezvemitemo vaemarson munangagwa asi vaviri ava vari kuramba kuti vari kutungamira zvikwata izvi zvichakadai amai mugabe vatorawo mukana uyu kushora kupwanywa kuri kuitwa dzimba nekanzuro yechitungizwa neepworth vachipomera mdc mhosva yekushaya rudo nevanhu izvi zvatsinirwawo navamidzi
isu tinoti ngatevedzere murao asi basa remacity councils harisi rekupwanya zvinhu asi rekuvakira vanhu pekugara nekuratidza vanhu pekugara
Panyaya kuratidzira kuruda kuitwa nebato reMDC nepamusana pekusamira zvakanaka kwezvinhu munyika. Amai Mugabe vati vanozviziva kuti vanhu vakatsamwa, asi vakurudzira vari muhurumende kuti vazadzise zvose zvavakavimbisa pamberi pesarudzo dzegore rapera. Vatiwo mutungamiri weMDC vaMorgan Tsvangirai vanofanira kutanga vaona kuti zvirango zvakatemerwa vaMugabe nevamwe vavo vari muZANU PF zvabviswa vasati vafunga zvekuratidzira. Musangano wanhasi wapindwa nevanhu vanga vachidarika zviuru gumi, uye vamwe vanhu vatadza kukwana muhoro yanga ichiitirwa musangano uyu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.